Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo gumi guru 25 2020 makaterera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hoti wedzerei zvishoma. Vatungamiri vehurumende vokurudzira kuti zvirango zvibviswe asi veAmerica neEU vachiti vari kuwanda nemunwe. Mumiriri weNorton mudare reparamende vatemba muliswa vokurudzira kuti Zaki iongorore mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga. Muimbi wechidiki Calvin Kizio anoshaya mushure mekutsikwa nemotokari muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wasvika pazviuru zvisere zvine mazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 8,269. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu gumi nevaviri nezuro. Pavanhu ava vashanu vari muBulawayo, vamwe vashanu vari kuMidlands uye vaviri vari kuMatabeleland North. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi ava, gumi nemumwe chete vakachitapurirwa munyika, mumwe chete akabva nacho kuBotswana. Vanhu vari kurwara nechirwere ichi pari zvino, mazana maviri nemakumi mana nevasere kana kuti 248. Vanhu vapora kusvika pari zvino, zviuru zvinomwe nemazana manomwe ane makumi masere nevashanu kana kuti 7,785. Hakuna munhu akafa nezuro nechirwere ichi, zvichireva kuti uwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino huchiri mazana maviri nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 236. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nechimwe chine zana nemakumi mana nevashanu kana kuti 41,145. Vapora vave kuda kusvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mana nemaviri nezviuru zvinomwe. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vave kuda kusvika zviuru mazana maviri ane makumi maviri nemashanu kana kuti 225,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi mashanu kana kuti 1,150,000. Asi vapora vachidarikawo mamiriyoni makumi maviri nevasere ane zviuru mazana masere kana kuti 28.8 million. Zimbabwe nasi yacherechedza zuva rekurwisana nezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari mubato reZANU-PF. Mapato ezvematongerwo enyika aine maonero akasiyana panyaya iyi. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa manhero ano kuti vataurire nyika nezvezvikonzero zvokuti sei zvirango zvo. Zimbabwe na European Union uya America zvibviswe vanorizivone zvimashoko aya vanoti vamunangagwa vachati zvirango izvi zvirukanganisa nyika zvikuru munyaya dzebudiriro zvichakadaro mutungamiri wenyika yeMozambique vari sachigaro weSADC vaPhilippe Nyusi mashoko avo kuvatori venhau nhasi vakurudzira America na European Union kuti vabvise zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiriri venyika yeZimbabwe nemakambani avanodyidzana nawo mashoma vachiti zvirukanganisa kupfuma wenyika yeZimbabwe vanyusi vati zvirango izvi kana zvisina kuropafadzwa neUnited Nations zvinotyora mirayo yekudyidzana pasi rose sachigaro wedare remakurukota eSADC amai Veronica Nathaniel Makamo Dlovo vekuMozambique vanyorerawo tsamba kugurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vachiti zvirango ngazvibviswe sezvo zviri kukonzera matambudziko kuvanhu veZimbabwe nedunhu reSADC nekune rumwe rutivi bazi rinoona nezvi netika kunze kwenyika muhurumende yeSouth Africa raburitsawo mashoko richiti rinotsigirawo danho rakatorwa neSADC rekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvinofanira kubviswa mushando mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica neEuropean Union zvinofanira kubviswa sezvo achiti zvirango izvi hazvisi pamurau uye zviri kurwadza ruzhinji rweZimbabwe
mashoko edu ndo mashoko atagara tichimbotaura kuti zvirango zvakatemerwa nyika inei Zimbabwe zvanga zvisina maturo ende hazvina basis apasi kunzeru zvirango zvakatemerwa nyika yeZimbabwe neAmerica neEuropean Union hazvina kupinda muUnited Nations zvirango zvakangounzwa nekuda kwekupirindoka nekuda kwevanhu vaishanda vakamirira kutsabvisa hurumende nechisimba regime change mushure mekunge hurumende yeZanu-PF yakatora ivhu muna 2001 munotondera kuti vhuri rakatorwa kuvarungu ndiro ivhu rakaendera vana kunorwira
vamugwade vati dzimwe nyika dziri mudunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC dziri kukanganiswawo nezvirango izvi vanoshanda mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe uye vari mumiriri weHatfield muparamende vachapiwa mashakada vati zvirango izvi zvinofanira kubviswa kuitira kuti ZANU-PF isahwande nemunwe kana ichitadza kufambisa zvinhu zvakanaka munyika
kana tichitaura kuti masanctions ngaachibviswa tinoda kuti batane semaZimbabweans nokuti ZANU-PF inoramba ichingovanda namasanctions chero vachikonewa kugadzirisa upfumi hwenyika
vamashakada vatiwo panofanira kuita nhaurirano dzekuti zvakambokonzeresa kuti zvirango izvi zviiswe zvigadziriswe mutevedzeri wemutauriro weMDC Alliance vaClifford Schlachwayo vanoti Zimbabwe iri kuzvitemera yega zvirango nekusada kukoshesa kodzero dzevanhu
ndiyo kateo zveiri kuita maabductions ari kutendera nyika yese munozviziva tine zvuru nezvuru zvevanhu zviri kubatwa zvisina kunaka vari kumbunyikidzwa saka ndo kateo kutaura zvekunyaya yemasanctions nyika inoda mudziko ririmo muZimbabwe rinozikanwa iZANU-PF iZANU-PF yakabira maelections muna 2018
vanhu vataurawo neStudio 7 varatidza kuva nemaonero akasiyana vamwe vachiti zvirango zvakanganisa upfumi vamwe vachiti uhori nekutonga nedemo zvakanganisa nyika
hurumende yeZimbabwe ndo iri kutotisira masanctions vanhu varongova abductora zvisina tsarukano ende mapurisa nemasoja akupindura munyaya dzezvematongero enyika
zvinhu zvaoma nenyaya yemasanctions ndabviswe masanctions wayo semaZimbabweans hazvina kana zvazviri kutombotibatsira
asi kunyange Zimbabwe iri kurova bembera ichiti zvirango zviri kupa kuti isakwereteswe mari uye kutadza kutengesa zvinhu kunze America neEU dzinoti izvi ndezvemugodzi matsuro nyika mbiri idzi dzinoti Zimbabwe iri kushaya anoikweretesa mari nenyaya yekutadza kubhadhara zvikwereti uye uori unotyi isa waona nyika ichirasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete pagore mutevedzeri wemukuru munyaya dzezvekudyidzana neAfrica muhurumende yeAmerica kana kuti Deputy Assistant Secretary of State for African Affairs vaMatthew Harrington vanoti Zimbabwe inoziva zvinoda kuitwa kuti zvirango zvibviswe
The Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, recently updated by Congress, has provided a very important tool for us and clearly identified the reforms that we expect
Mutemo wezedera wakavandudzwa panofanira kutevedzwa mutemo kuvandudza nyaya yeminda uye kuona kuti mapurisa nemauto haasi kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
The government and people of Zimbabwe will find a committed partner in the United States.
Nekuda kwekutyira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kuratidzira kwakanyanya kwaitwa nezvikwata zvevanhu vashoma-shoma vange vachitenderera nedzimotokari vachikurudzira kuti zvirango zvibviswe. Izvi zvaitika kuKariba, Lupane, Matabeleland South, Goromonzi, Uzumba Maramba Pfungwe, Bindura, Murewa, Chinoi nekune dzimwe nzvimbo. Vakusouth Africa, vatsigiri vebato reZANU PF nevamwe vashoma kubva kuANC vaforawo kubva nenguva dza6 manherwa nezuro kusvika nenguva dza6 mangwanana nanhasi. Vaimbi vakasiyana siyana vange vachiimbawo vari kuBulawayo Rainbow Hotel muchirongwa change chichinzi Anti-Sanctions Virtual Gala. Zvichakadai, dzimwe nhengo dzesangano reBroad Alliance dzaswera pamuzinda weAmerica muHarare dzakatakura zvinyorwa zvanga zvikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vavo zvibviswe. Mangwana, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBotswana zvinonzi zviri kuronga kuratidzirwa kubva pamuzinda weZimbabwe zvichienda kumuzinda weSadak nechinangwa chimwe chetecho. Sadak yakaita chisungo chekutara zuva rekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe zvibviswe kumusangano wayo wakaitwa kuDar es Salaam, Tanzania gore rapera. Asi mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanira kutonga nejekerere chete kuti zvirango zvibviswe, kwete kungotaura kuti zvibviswe pasina zvairi kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mumiriri weNorton mudare paramende uye vakakwikwidza vakazvimirira vatemba muliswa vanoti zvakanaka chose kuti nyika ibatane mukurudzira kuti zvirango zvibviswe, asi varikurudzirawo Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti iferefete mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga nemhosva dzeuori dzavari kupomerwa dzinosanganisira dzekutora nzvimbo dzekuvakira dzimba muHarare zvisiri pamutemo uye kuda kutenga motokari kuCroco Motors pasina kutevedzerwa mutemo. Hatina kukwanisa kubata vamatanga kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Tatumirawo mashoko kumutauriri weZaka vaJohn Makamure avo vanga usati vapindura pataenda pamhepo. Asi tabata vamuliswa kuti tinzwe zvizere.
Chokwadi, tsamba iyo yakanyorwa kuna chairperson weZimbabwe Anti-Corruption Commission Justice Lois Matanda Mure inobva kwandiri. Ndichinyora tsamba iyi ndinenge ndine rutsigiro rwevanhu vakauya kwandiri vane umbo vachiti nyaya idzi dzagara dziripo, asi nekuti vakuru vamatanga isitotya kusumudza nyaya idzi ndapana zvinoitwa, nekuti president vakati munhu wese ane uori anofanga chisungwa nyaya ichiongororwa. Saka kuisa nyaya idzi kune ivo vanoongorora nyaya vozosunga kuti heyo munoti vakuru havana nyaya dzavanoita, ko idzi dzavari kupomerwa idzi famba inadzo timboona kuti dzinobuda sei.
Ko sei muri kuda kuti vaferefetwe?
Nekuti ivo vakuru vacho vajairawo kusungawo vanhu pasina mhosva. Isu takasungwawo kaseventi, vana Hopewell vanosungwawo, vana Tabani Vovo Adgate vanosungwawo, amwe mapurisawo vanosungwawo. Zvinenge zvinoita kunge ndezvekungomakana chete pachiungu inonzi persecution, asi vane mhosva kunge ivo vakuru vacho havasungwe. Saka ngatitange kuva prosecuta tainvestigate toona kuti nyaya yafamba sei. Mapurisa agara nepolisi yekuti we investigate to arrest, kasi isu nevamwe vakati kuti tinoarestwa to investigate. Saka tinoda kuti tione neshoko rakapa president vachisimbisa kuti hapana munhu ari above the law and the corruption ichabata munhu wese.
Kose maona zvakakodzera kuti munge muchinyora tsamba iyoyi?
Ndanzwa kusimba ndinyore tsamba iyo. Inobva kumashoko akataurwa naPresident vachisimbisisa nyaya dzecorruption kuti hapana munhu ari mukuru asingabatwe necorruption.
Asika hurumende iri kuti chiri kupa kuti isawanekwa inoenda inyaya yekuti yakatemirwa zvirango.
Hongu nhasi musi wa25 October 2020 izuva reAnti-Sanctions March ndinobvuma kuti masanctions haasi right, asi charwadzisa vanhu munyika kupfuura masanctions wahuori corruption wevakuru vasingasungwe. Vanofunga kuti ivo zvakawanda zvikuitika chero mumatare emhosva kumajistrates court yekuroton kwaora uko.
Mumiriri weNorton mudare reparamende vatemba muliswa vari parunare muHarare. Direct from Washington. Makateerera ku Studio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibate ina 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM, 4930, 6175 ne 7255 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisa ya noti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 pa shortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa chedu che live talk muvuro kusvika chishanu tibatei pamasaisa ya noti 13860, 15460, 909 AM kana 4930 kHz. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ethiopia iri kushora zvikuru mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kunyange isiri kuvadoma nezita nemashoko avo ekuti Egypt ichaparadza dhamu guru rakavakwa nenyika iyi ichibatsirwa neChina sezvo richapa kuti Egypt ishaye mvura yakawanda kubva kurwizi Nile. Mukuru wemapurisa muNigeria okurudzira mapurisa ose kuti agare akagadzirira kutora nzvimbo dzaanoti dzatorwa nezvigevenga zviri kuita kunge vanhu vari kuratidzira murunyararo. Izvi zviri kunzi zvinogona kutowedzera zvakanyanya kunetsana pakati pevanhu nevanodzivirira nyika mumhirizhonga yauraya vanhu 60 nevapfumbamwe. Vanhu vari kuratidzira ava vari kuti vari kuda kuti chimwe chikwata chemapurisa chinonzi Special Anti-Robbery Squad chibviswe sezvo chiri kupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisirawo dzekuponda vasina mhaka. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurira izvo ndorega-rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naDr. Tinotenda Simemeza, nyanzvi munyaya dzeutano. Tiri kukurukura nezvekuchekechera kwechirwere cheCovid-19 munyika. Dr. Simemeza, ndino mukamuchira muchirongwa.
Chipeiwo maonereni pamusoro pezvenhamba yevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika.
Izvi tinoona kunge zvinhu zvakanaka chaizvo kuti vanhu vakawanda vari kupora, vashoma vari kushayikawo nenyaya yechirwere ichi. Asi mastatistics aya ari kutiratidza kuti zvinhu zvinenge zviri nani munyika, kuti COVID haisi kunanopararira sezvataifungidzira kuti ichaita. Saka tiuda tirambe takashingirira nekuramba kuita zvatiutaura vhiki nevhiki, kupfeka mamask edu, kugeza maoko, kuita self-isolate kana unge uchirwara, kuita social distancing, sezvo zviri izvo zvinhu zviri kutibetsera kuita kuti chirwere chisapararire nenyika.
Pakatanga kuchekeshera chirwere ichi gore rino kuZimbabwe, takanzwa nyanzvi munyaya dzeutano vazhinji vachichema nenyaya yePPE, uyezve vachikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti vaendere mberi vachishanda nemazvo mukutesta vanhu. Nemaondero enyu, mungati pane zvachinja here munyaya dzePPE uyezve kutestwa kwevanhu munyika?
Kutestwa kwevanhu kwakawedzera, tichikuzoona nemastatistics edu kuti vanhu vakawanda vaakuitwa paPCR inova iyo test yatinokurudzira. But also tichitaura nyaya yePPE, nyaya ichatsogogara iripo, haisi kupera iko zvino, nekuti sezvo nyika yaakuvhurika, vanhu vaakufamba, vanhu vakawanda vaakuuya kumuzvipatara, zvichareva izvo kuti PPE kushandiswa kwachitwa kunenge kwawedzerawo. Tinofanira kuramba tichingoita resupply, tichiramba tichitaura nazvazvo kuti PPE ikaeripo.
Mabata nyaya yekuvhurwa kwenyika kudzivirira kutekeshera kwechirwere cheCovid pasi pelockdown chinhu chimwe chete, asi chinhu chakatosiyana pamunozovhura maboda. Nemaondero enyu, mungati senyika taakufanira kugadzirira iyo yatinoti nechirungu second wave?
I think senyika tinofanira kunge kutongogara takagadzirira sekugadzira kwatinongoitawo zvirwere zvakawanda anakolera. Tinofanira kungogara takangogadzirira, such that vakazoitika tinowanikwa tiri kusaidirinani.
Ndati kumuro kumutsananguroka kune mhuri yeZimbabwe kuti patinenge tichitugadzirira second wave vanhu pachezvavo vanofanira kuita zvinhu zvakadii?
Vanhu pachezvavo tikufanira kucontinua tichiita zvatirikuita. Nyaya yesocial distancing, nyaya yekugeza maoko, nyaya yeself-isolation kana waonekwa uchirwara, uyezve nyaya yemaquarantine yatainge tichindoita iyi inofanira kugara iripo. Izvi zvinoderedza chirwere chisatekeshere. Uyezve senyika tinofanira kugadzirira kuti tive tine mibhedha yakakwana muzvipatara, vashandi varimo vachishanda zvakanaka, uyezve tikwanisa kudisinfekta macommunities edu. Izvi zvinotibetsera kuti icho chirwere chacho pachezvacho chisakwanise kuwana nguva yekuchinja kuti chiadapte environment yedu, so that second wave haizotiparadze zvakare.
Aiwa, tinotenda Dr. Simemeza nekupinda muchirongwa. Muri Zimbabwe nguva ndiyo yadyanana, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection. Muineni Mike Hove, 8 to 9 p.m. Muri Zimbabwe, pano panefenyure Studio 7, apo tichange tichiendera mberi tichizeya nyaya kutekeshera kwecovid-19 munyika. Tichabata zvekare nyaya yesarudzo dziri kuitika muno muAmerica dzokutsvaga mutungamiri mutsva. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Mike Hove, Muri Zimbabwe. Bye-bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Tinoenderera mberi nenyaya yemagumiro enyika. Tina mufundisi Nyatanga ve-Seventh Day Adventist.
Manheru akanaka vateereri, chii chinonzi kuguma kwenyika? Bhaibheri rinoti kudii? Mateo 24:14 inoti, ivhangeri iyo ushe ichaparidzirwa kundudzi dzose pasi rese igova chapupu mushure mazvo kuguma kosvika. Jesu mbune vakadzidzisa kuti nyika ichaguma mushure mekuparidzirwa kwevhangeri kuti munhu wese apuhwe mukana wekuti atendeuke agadzirire zuva guru apo Mwari uchagumisa nyika.
Vamwe vangada kuziva kuti mafashamu, hondo nezvirwere zviri kuuraya vanhu vazhinji kudai hakusiko here kuguma kunorehwa?
Nzvimbo yedu tinoiwana kuBhaibheri zvakare, Matthew chapter 24. Jesu agere pagomo reMorivhi, vadzidzi vakasvika kwaari vachibvunza vachiti, Ishe, ndechipiko chiratidzo chekuuya kwenyu uyezve nechekuguma kwenyika? Pavhesi ya7 ukadzika inoti, izvo Jesu akapindura achiti, uchanzwa nezvemukurumbira wehondo, ndudzi dzichimukirana ushe noushe, uyezve kuchava nedzinzara, matenda zvirwere, kundekendeka kwepasi munzvimbo dzakasiyana. Vhesi ya8 yoti, izvi zvose kutanga kwenhamo. Jesu akataura achidzidzisa kuti mafashamo emvura, dzihondo, hosha zvatiri kuona zviri kuwedzera mazuva edu zvinonzi zviratidzo zvekuguma kwenyika. Zviri kuyambira vanhu vose vagere panyika kuti gadzirirai, tendeukai, zuva guru rerutongo rwaJehovha riri kusvika.
Iko kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here?
Vazhinji vanofunga kuti kana munhu afa nyika yaguma. Bhaibheri rotisira pachena pana John 5:28-29, Jesu anotaura achiti, musashamiswa naizvozvo, nekuti nguva inosvika apo avo vose vari mumagwiro vachanzwa izvi rake, vachamuka vakaita zvakanaka vachimukira upenyu husingaperi, vakaita zvakaipa vachimukira kutongwa nekunyadziswa kusingaperi. Kagumiro kachaita nyika ndekekuti, semashoko atakapuwa naKristu pano, pane nguva yakatarwa naMwari apo izvi rake richadevedzera. Sezvo Jesu akadevedzera rimwe zuva Lazarus akabuda muguva, izwi iroro richamutsa vose vari mumabviro. kuti vamukire mugove wavo pazuva rekupedzisira pachagumiswa nyika. Vakafa vaita zvakanaka vachamukira upenyu husingaperi. Vakafa vachifira muchitema vachamutswa kuti vatongwe vamukire kunyadziswa kusingaperi.
Saka nyika ichaguma sei?
Ndiro yedu tinoiwana kuna zvakazarurwa 20 vesi ya 10 inoti izvo Diabolos kana kuti Satan akavanyengera vose akakandwa mudziva romoto pamwe chete nechikara nemuprofita wenhema. Nevose vakaramba Mwari vachapiswa mudziva remoto usiku nemasikati nekusingaperi. Nyika ichaguma nemuto wakadai.
Chii chinoitika mushure memagumo?
Kana nyika yagumiswa nemuto wakadai, vatsvene vanorarama naJehovha. Zvakazarurwa 21 verse 1 na verse 5 inoti, ndakaona denga idzva nenyika itsva, nekuti denga rekutanga nenyika yekutanga zvanga zvapfuura. Verse 5, iye agere pachigaro akati, tarira ndinoita zvose zvive zvitsva. Zvaunoona nyora, nekuti mashoko aya akatendeka. Mwari uchasika denga idzva nenyika itsva, umo munogara kururama, umo musina corruption, umo musina chitema, umo musina Satan. Manerano vateereri, Mwari avaitire zvakanaka. Kufa kwemunhu sandokuguma kwenyika. Mwari ndiye achagumisa nyika panguva yaakatara.
Tinotenda mufundisi Nyatanga netsananguro yavo. Vateereri, mameseji enyu ndiri kuaona. Svondo rinouya tichanzwa muchizvitaurira mega pachirongwa chino chezvechitendero. Tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti 001-301-919-8140. Musakanganwa kuti nhamba iyi ndeyezvechitendero chete. Ndini wenyu Tanonoka Wande, muve nevhiki rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino.
Ubushungu moyo wami ungepule hliziyo.
Muimbi wechidiki wemusambo werap kana kuti hip hop Calvin Hliziyo aizikanwa nerekuti The Luveve Boy atsikwa nemotokari yabva yatiza mangwanana nhasi akazonofira kuchipatara cheMpilo Hospital kuBulawayo. Calvin anga ave nemakore makumi matatu nemashanu ekuberekwa, uye anonzi atsikwa achibva kuEmakandeni Cricket Club kuLuveve, uko anga achiona mutambo wenhabvu pakati peLiverpool neSheffield United.
Sezvo
nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwoti wedzerei zvishoma. Vatungamiri vehurumende vokurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe, asi America neEU vachiti nyaya yeuori ndiyo yauraya upfumi. Muimbi wechidiki Calvin Hliziyo anoshaya mushure mekutsikwa nemotokari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.